Wosalari karavhani iyi kufamba kwemadzidzisi vachiratidzira neuwandu hwavo kwemakiromita anokwana 360 vachibva nzvimbo yekwamutare vakananga kuHarare. Vadzidzisi ava vari kuratidzira nenyaya yekuti mari yavari kutambira yava shoma nemari yavari kutambira iri shoma nenyaya yekuti havachapiwa maunited states dollars havakawirira nehurumende mumatebiko. Madzidzisi achimbotambira US dollars vava kutambira 120 nekuda kwekuchinjwa kwemitemo yekupanana mari kwakaitwa navamukundi muve vamameza zveosterity avari kuita. Matita ayo ari kutitsimwa zvakare kuti mari yavo yebhonasi yanga yesurwa yanga imbori $500 pagore annual bonus. Gore rino vakapiwa $228 navamukundi muve avo vari kuti vari kuzviita kuti vaseze mari. Saka matita ari kuratidza kutitsimwa nenyaya yekuti havachisina chovira, havachisina chekubata, havachakwanisi kuti vakwanise kuenza vana wavo kuchikoro, havachakwanisi kuwana chekutenga zvikafu, havachakwanisi kuendesa vana kuzvipatara. Saka ndo nyaya iripo. Vanotanga vachisumuka musi wa9 December kukuma kwamutare vakananga kuHarare kwavari kutadzisiwa kuvatiriaatikwanisa kusvika musi wa19 December tinogara pafinance ministry. Karavhani ndobva isange iri kusvikira na
saka vanenge vachifamba netsoka kubva kwamutare
wongu vatanga vachifamba netsoka kuratidza kuchitumwa kwavo kuzira kuratidza kuti nyaya yaisi nyaya yedambe inyaya hombe isinamboite kuti vanhu vangopinda mutaoni zuva rimwe chete vototita tetisina taakudzokera kumba. Inyaya yeupenyu yevanhu, inyaya yeraramo yevana saka kufamba netsoka kuratidza kunyunyuta kwemhando yepamusoro zvatongarisira kuti zvichakwanisa kuzunguzawo mumwoyo yevatungamiriri kuti vakwanise kuita kuti vabatewo vaticha sevanhu vane kodzerowo yekuti vadye vachiraa.
Munotarisira vadzidzisi vakawanda sei kufamba kubva kwamutare kuenda kuHarare?
Tinofara izvezvi pane varayiridzi vanyoresa kuti vanoda kupatisipeta vaakusvika 500 524 ndovakanyoresa kuti vachakwanisa kunge vachipatisipeta. Vazhinji vanoda kunge vachipatisipeta vari kutsindikanawo nezvikonzero zvakaita zvakasiyana siyana nenyaya yemhondi. Asi tikufara kuti 500 vatonyoresa kuti vachange vari vachifamba rwedo.
Kana masvika pafinance ministry moita sei?
Pafinance ministry varedzi vachanogarapo vachiratidzira zvakare vachimirira kuti vamutiri muve vavaadhiresi vachitaura kuti vagadzirisa zvichemo zvedu zvinosanganisira kutambira mari yeUSDollars nenyaya yekuti bhonasi redu yechikamu chatati tatirwa chirodzerwe pane shoma yatakatiwa.
Pana mamwe masangano here ari kukutsigirai muchirongwa ichi?
Takadana vamamiriri vematicha ese ari mufozeo yatinoti federation of zimbabwe ichiita zvino kuti vange varipo vachibatana nesu. Tinotarisira kuti vachange varipo vanenge vakunda kugozofamba dendo kubva mwechete. Tine ndo vanhu vatinonyanya kuyasira kuti tichange tichibata navo.